Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina mbudzi 24 2016. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hongu wa mangu jika wakatendera munyika muno vachitaura nevavaitaura nao asi vamangu jika kamunoziva kuti havasi mumiriri waani zvake havana constituency. Constituency yavo ibhanga ravo ravanenge vachida kuti ringe riri dura remari.
Gurukota rezvemari vapatrick Chinamasa havanombomisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa muparamende bhiri rereserve bank amendment act iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes nechimbi chimbi.
Anye fio ikutotirwadza kuziswa mubasa redu ka runotoda uchikwanisa kuti wana fio nenguva yaunongozhida kwetoti usvika pasafe station uchaya fio.
Kunyange hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye anokwandira munhu wese kusvika gore rinouya vedzimotokari muchinhoyi vari kushaya peturo mumagaraji. Varwiri vekodzero dzevanhu votarisirwa kupihwa mubayiro nesangano reRhythm Rights mangwana. Mutambi wetsiwa nemukurumbira Charles Manyuchi anoramba mashoko ekuti akaruza bhandi rake. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezveupfumi vapatrick Chinamasa nhasi vamisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa muparamende bhiri rereserve bank amendment act iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes nechimbi chimbi uye vati vatora danho iri mushure mehurukuro dzavaita nevakuru vakuru vedare reparamende pamwe nevebato rinopikisa reMDC. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vachinamasa vainge vakumbira paramende kuti zvinano zvese zvinodewa kuti bhiri ripasiswe zviitwe musi mumwe chete, asi nhasi vati vabvisa chikumbiro ichi pamberi pedare National Assembly. Vachinamasa vaita izvi mushure menhaurirano dzavaita nemutauri weNational Assembly vaJacob Mudenda, avo vabva vazivisa kuti komiti yeparamende inoona nezvemari nebudget ichatenderera nyika yese svondo rinouya ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro rakanangana nekushandiswa kwemari yemabond notes. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDCT zvakare vari mumiriri wekuwadzana East mudare reNational Assembly vaNelson Chamisa vanoti vanobvumira nedanho ratorwa navachinamasa rekupa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo pamusoro pebhiri iri. Vanoti hazvina kunaka kuti hurumende ityore bumbiro remutemo apo ine mutemo wainenge ichida kugadzira vachiti bumbiro rinosungira paramende kuti ipe vanhu mukana apo inenge ichiumba mutemo. Vati kunyange hazvo vachiziva kuti hurumende haiterere kana kutambira pfungwa dzeveruzhinji, zvakakosha kuti vanhu vataure zvavanoda. Kunyange hazvo veRBZ vange vari kushambadza zvemabond notes, vachamisa vati nhengo dzeparamende ndidzo dzine mvumo yekubvunzurudza vanhu vadzinomirira.
Hongu vamangudya vakatenderera munyika muno vachitaura nevavaitaura nao, asi vamangudya kamunoziva kuti havasi mumiriri waani zvake havana constituency. Constituency yavo ibhanga ravo ravanenge vachida kuti ringe riri dura remari, asi dura iroro kuti ringe ririko kuno minda inorimwa mari ndo kune vanhu. Ndosaka chiti zvakakosha kuti vanhu vange vachitaura pfungwa dzavo kuti nyika iende mberi. Hongu vamangudya.
Mumwe mugari wemuHarare vaMalvin Mukudu vanoti nyaya yekunzwa pfungwa dzeveruzhinji yakanaka chose, kunyange hazvo pfungwa dzacho dzisingazotevedzwi.
Tinoona nyaya yekuti vanhu vange vachibvunzwa inenge iri inobatsira, nekuti vanhu vanofanira kunge vachiziva kuti zviri kufamba sei nemashandiro anoita demokrasi nemamiriro akaita paramende rekuti zvekuti dare rekutonga rezanu PF rine yatingati pachirungu 2/3 majority kungovunza vanhu inongowo zvayo formality asi vezanu PF vane manamba akakwana muparliament kuti vangoita zvavanenge vachida zvinoona nyaya yekuti vanhu vange vachivhunzwa
mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti danho ratorwa neparamende rakanaka chose uye ndizvo zvinofanira kuitwa pese panoumbwa mutemo
Zvokuona kwangu zvavaita ndo zvinofanira kuitwa nyaya dzakaita sedzidzi dzine chekuita nokugadzira kwemitemo kana kuti vo kugadzirwa kwemapolicies ane chokuita novoruzhinji dzinofanira kunyanya kubva kunovoruzhinji inoti tingatoti dzinofanira kubva kunevoruzhinji
kunyange hazvo mutungamiri wenyika varobert mugabe vakashandisa simba ravo pasi pemutemo wepresidential powers temporary measures act kuti mabond notes ashandiswe zviri pamutemo mutemo werbz act unofanira kuvandudzwa kuti uenderane neizvi nyanzvi dzemutemo musangano reveritas dzinoti kana rbz amendment act ikapasiswa inotanga kushanda musi wakagazetwa mutemo wemabond notes nemutungamiri wenyika musi wa 31 gumiguru gore rino mutemo wepresidential powers mutemo wepresidential powers uri kupikiswa mumatare nevanhu nemasangano anoti unopikisana nebumbiro remutemo wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Ivan Chifera
Nyangwe hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye achikwanira vanhu kusvika gore rinouya vedzimotokari muchinoi vari kushaya peturu mumagaraji mutori wedunhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Vezimotokari dzinotakura vanhu mumisha inogara veruzhinji vanoti kushayikwa kwemafuta kuri kuita kuti vasashande sezvavaimboita apo mafuta aiwanikwa nyore. Vakazbert Choko avo vanotakura vanhu kuenda kubanget vanoti kushayikwa kwemafuta emotokari kwakuvadza basa ravo.
Hanyefio ikutotirwadza kwezviswa mubasa redu ka rinotoda uchikwanisa kuti wana fio nenguva yaunenge uchida kuti woti usvika paservice station woshaya fio. Wakutoenda nevabereki kutsvaka fio kune imwe service station inenge itori kure saka hazvinenge zvitotiurayira basa
mumwe mugari wemuchinhoi vatodi nyangana vanoti kushayika kuri kuitwa mafuta zviri kukonzerwa nevemagaraji vasiri kuda kutengesa mafuta avanawo netarisiro yekuzotengesa kana mutengo wakwira
another thing vari kuchengeta petroka for the sake for themselves to make it go higher vachiti petro yakunesa to increase their prices.
Vanyangana vanoti chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti vanotengesa mafuta edzimotokari vari kuramba kutambira mari yemabond coins. Vanyangana vanoti zviri pachena kuti mari yemabond notes iri kutarisirwa kuparurwa kupera kwemwedzi uno ichanetsa kushanda kwayo.
They refuse these bond notes. Havadi mabond notes. If you it is ten petrol $1.35 per liter, but you cannot take a liter with $1.35. They refuse that coin. They say we'll sell it for a dollar only. So but no is my bond notes bond notes. Why boomer station?
Munyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto vaParson Mbiriri mugwara vaburitsa mapepa nhau nhasi vati mune mafuta edzimotokari anokwanira nyika yose kusvikira gore rinouya asi vanoongorora nezveupfumi vanoti hurumende iri kuhwanda nemunwe sezvo dambudziko remafuta edzimotokari riri kuonekwa nemunhu wese nokuda kwekuvharwa kwemapombe emafuta mumagaraji ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti Zim Rights rakabatana neElection Resource Center mangwana riri kucherechedza mabasa akabatwa nevarwiri vekodzero dzevanhu munyika kuburikidza nekuvapa mubairo. Mukuru weZim Rights vaOK Machisa vanoti gore rino sangano ravo riri kucherechedza varwiri vekodzero dzevanhu vanosvika makumi masere nemumwe kuburikidza nemabiko ari kuitwa mangwana kuBulawayo. Ngatinzwe hurukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvese zvagadzirwa makategories edu ese ave nemanominees. Asi regai ndiudze vanhu veZimbabwe kuti chitiko ichi chakatikoshera isusu sevarwiri vekodzero dzevanhu nokuti apo panosungwa vanokurwira kodzero dzevanhu, panorohwa vanorwira kodzero dzevanhu, panourawa vanokurwira kodzero dzevanhu. Kunowanikwawo vakashinga vanoramba vachiindirira mberi semadzimai nevarume avo vatange vachipiwa mibayiro mangwana. Asi regai nditende vese vasina kudomwa namazita, vasina kubuda, nokuti haasi munhu wese anopedzisira achipiwa mubayiro. Asi ndinotenda neavo vose vasina kunominetwa nevakanominetwa kuti rambai makashinga, ngatirwirei kodzero dzevana veZimbabwe.
Ivo vacho vakanominetwa kana kuti vane mazita akasimudzwa iwava, vakasarudzwa sei vamachisa mukati mevanhu vakawanda vanorwira kodzero kudaro?
Kriteria yakazoshandiswa ndeyekuti pane vanotungamira, vatingati majudicators, vanotungamirwa naDr. Charlton Sodzo, ndo vakachigara pasi zvino vochitarisa kuti vese ava vanominetwa vangange vachiwanikwa vane manhamba akawanda ndevapi. Ndo vanobva vachichipembedzwa kana kuti vachichinyorwa mazita avo vachinzi ava ndo manominees edu pakategori vari vatatu.
Ndiani anokodzera kuzenga achiuya kumabiko iwaya?
Pane vakatokokwa vatinodyidzana navo vanosanganisira Zimbabwe Human Rights Commission, tingati makomishen edu ose, maindependent commission edu ose, taka mainvaita mapazi ehurumende, taka invaita vanotitsigirawo vatingati madevelopment partners and madona, taka vainvaita vatoshanda navo vemucivil society, taka vainvaita president's office, taka invaita mapurisa, taka invaita vakati one day kuti vange vachifara nesu nzoni, vanotungamirira Bulawayo City Council mayor na provincial minister. Tikati utungamiriri nevanhu vatinofungira kuti tinodyidzana navo mukushanda kwatinoita isu veZimrights neERC, takavainvaita.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZimrights vaOK Machisa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamirioni mamirioni vanhu muAmerica nhasi ari kupemberera zuva rematendo kana kuti Thanksgiving vachidya makarikuni. Pazuva ranhasi vanhu vanenge vachisangana semhuri vachidya nekutenda musiki. Zvimwe zvikafu zvinenge zvichidyiwa zvinosanganisirawo binzi uye mbatatisi. Asi kune vamwe vanoda kuita zvakasiyana vakafanana nevari panzvimbo inochengetwa mhuka yePopular Spring Animal Sanctuary kuPoolesville, Maryland. Makarikuni aya haurayiwe asi anonzi adyewo pamwe nevanhu. Izvi zvinoitwa kudzidzisa vanhu nezvekuchengetedza makarikuni. Vanhu vanodarika 16 vaurayiwa mukurwisana kunotyisa kuri kuitika munyika yeCentral African Republic. Zvuru nezvuru zvevanhu zvinonzi zvaenda muupoteri. Kurwisana uku kuri pakati pezvikwata zviviri zvinoti chePopular Front for the Renaissance of the Central African Republic necheUnion for Peace in Central Africa. Kurwisana uku kuri kuitwa muguta reBria uye muzinda weUnited Nations unonzi wamborwiswawo nezvikwata izvi. Kurwisana kwakatanga munyika iyi muna 2013 pakati pevechitendero chechiKristu nevechiMoslem. Imwe shoroma ine mukurumbira vaWilbur Ross vanonzi vangangosarudzwa kuita munyori wezvekutengeserana mudare remakurukota revakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. VaRoss vane makore 90 nemasere. Asi vamwe vanopikisa kudomwa kwavo vanoti vaRoss vabati vashandi zvakanaka. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Matunhu eZANU PF uye masangano anodyidzana nebato iri Arikuita chipatapata naka yemakonzo kuratidza rutsigiro rwavo kumutungamiri wenyika uye vari mutungamiri webato iri vaRobert Mugabe pamberi pemusangano webato reZANU-PF pagore weZANU-PF annual conference uri kuitwa kutanga kwemwedzi unouya kumasvingo Showgrounds. Musangano uyu uchatanga musi wa13 uchipera musi wa17. Matunhu ose eZANU-PF anoti ari kudawo kuti vaMugabe vatungamire bato musarudzo dzemuna 2018. Asi vamwe vanoti vaMugabe vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana uye panguva iyi vanenge vasisakwanise kuti vange vachitungamira nyika zvakanaka. Asi veZANU-PF vanoti vari kushamisika kuti vanopikisa vanodei pamuchato wedhongi nebere. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaJoy Mabenge uye vagadzira chirumhanzu vanongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato reZANU-PF. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti sei vaMugabe vachiramba vachida kusimbiswa kana vakasarudzwa kare kutungamira kwemakore mashanu.
Ndinofunga kuti kuda maybe vanotaura mashoko saiyawo havazivi kuti musangano weZANU-PF unobatwa sei. VaMugabe vakasarudzwa pakongresi yapfuura vachinzi ndivo vanofanira kunge vachitungamirira musangano weZANU-PF.
VaMabenge, munoti kudii, pane chakaipa here kuti ZANU-PF iti iri kutsigira vaMugabe ichienda kumusangano wayo wepagoro?
Munoziva kuti zvinoitika nemhaka yeizvozvo vaZulu inhau yokuti dai vaMugabe zera ravo ranga richakaringana, utano hwavo huchinyatsooneka kuti hwakati tsvikiti, matongero avo achinyatsoonekwa kuti zvokwadi vanotonga vakamira pakuti nyika iri kuenda mune zvakanaka, paisambotaurwa gore negore nyaya yekuramba vachingonzi pachirungu zvamunotaura zvekuti vane vaida kuendosewa. Unoindosewa chii sezviri kutaurwa navachirumhanzi izvi? Unoindosewa chii iwo wakanzi tungamira kwemakore mashanu? Zvinongoreva kuti vanhu vari muZANU-PF havana chokwadi nekuti mutungamiri wavo anovasvitsa here kwavari kuda kuti ivo vasvike semusangano uyezve nyika irambe ichienderera mberi. Saka ndoona hangu sekuti hazvishamisi kuti vanoramba vakatsika ipapo pekungoti iko vana vachingoti tichiri kuvatsigira, nekuti chokwadi chavanoziva ndechekuti rudende ruzhinji utekwa-tekwa hwevanhu vemuZimbabwe havasisine yatingati pachirungu confidence muutungamiri hwavaMugabe. Ndo saka ivo kuZANU-PF vachiramba vachingosimba neyo yekuti tiri kuramba takavatsigira.
Vachirumanzu,
ndo zvandambotaura katingaramba tasekuti tiri kudzokorodza mashoko. Ndati avo vari mumusangano weZANU-PF havashamisiki nazvo, nokuti zvinhu zvavakatoita nechakudhara vakati vaMugabe takupai makore mashanu kuti mutitungamirire. Then avo mupolitics tinofanira kuziva kuti kuna vamwe vanhu vanobhiyevha kana kuti vanoratidzira savanhu vari veZANU-PF ivo vasiri veZANU-PF. Kana munhu achinge ari weZANU-PF asingadi zvinoitwa, ane nguva yanotaura zvichemo zvake kubva kudistricti, kumabranchi, kuprovinci, kusvika kunational. Kuna mastructures eZANU-PF anosanganisira vana central committee, anosanganira vana national consultative assembly. Kana kuchinge kune chichemo chinobva kungava kudistrict kana kuprovinci, ndokwazvinogarirwa pasi zvoongororwa.
VaMabenge,
munoona vachirumanzu, hazvinaki kuti kana munhu ari iye akabata matomo enyika kubato rake. Sekutaura kwamuri kuita, muri kutaura zvakanaka chose kuti musangano wavo vaMugabe munova musangano wenyu weZANU-PF wakavapa mvumo ukavapa masimba ekuti ndivo ngavave panyanga kwemakore mashanu kubva pakaitwa kongresi ipapo pacho payakaitwa. Makore mashanu achiri kure kuti asvike. Hazvinaki kuti mubato romunhu anenge achinzi ndiye anotungamirira nyika munge mune zinyekenyeke rinosvika pakuti vanhu vanezenge vakuita sekutoti vanomanikidzwa kuti varambe vachingotaura kuti tiri kutsigira mutungamiriri uyu. Kana zvasvika pazvasvika ipapo, zvine zvaipeiko kuti iwo musangano wacho kana zvichibvira udaidzire zvakare kuti tida kungoona kuti vachiri kutsigirika kana zvichigona kuitwa zvazvo pachena zvisina kana kuti unonombunyikidzwa unonozonzi ndakamanikidzwa. nekuti kuti zvivande zvitika saizvozvo vacho kumhandu zvinozviringa kufamba kwenyika isati takatotarisira isu savanhuwo zvavo vasiri mumusangano imomo asi tichiziva kuti ava ndo vakanzi vatonga taakutsvaka kuti ko mabasa aya aripi ko sei zveupfumi zvisiri kunyatsofamba zvakanaka ko dai kakumusangano kwavo kwanga kusiri zinyekenyeke vanga vachiwana mukana wekuti vatonge nyika zvakanaka mamiriro azvo aya havasi vakaitonga ichienderera mberi upfumi huchifamba zvakanaka zvimwe zvese zvichifamba zvakanaka saka tichingoti pomusangano uyu zviri kumbotifambirawo seiko isu tichitokahadzika tiri kure kwatiri isusu kuti zvinofamba seiko kumusangano wenyu ukuku
vachiri mhanzi tichitarisa nyaya dzezveupfumi vamabhenge vanenge vari kuti nyika inenge yananga musango
pane nyaya youpfumi ndofunga tingaramba tichingotsogodzera pamwe chete inongori nyaya yokuti takatsika panorwadza varungu kanchiti varungu ndoreva kuti kutora kwatakaita ivhu tichiritorera vachena ivava vachena ndo vatofanira kuziva kuti ndo vanga vakabata upfumi hwese hwenyika kungava kumaindastry kungava kunoita nezvemari kungava ikoko kuminda kumombe kuzvipfuwo kumafurutsu nezvimwe zvakadero saka izvozvo kutora nyika kwatakaita ikoko zvakagumbura vakawanda ndosaka muchiona nanhasi America isingazvidzani neZimbabwe ndosaka muchiona vana Britain ava vakambotimbunyikidza kudhara vasingazvidzani nesu
vagadzira chirumbanzi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF manzwawo zvakare kubva kuna vajoy mabhenge vanoongororawo nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano recrisis in Zimbabwe coalition Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa nezveuwandu hwevanasikana nevanakomana vari kunzi vari kusiyira chikoro panzira vachinoroorwa kana kuroora. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Munhau dzemitambo varairidzi nemakapteni ezvikwata zvenhabvu zviri muCastle Premier Soccer League vakabatana pamwe nevanyori venhau dzemitambo yenhabvu vari kusangana musi wa29 mbudzi kuti vasarudze vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti gore rino mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya inotevera
izvi zvaziviswa nevanotaura vakamirira kambani yeDelta Beverages vemouth media Mutsamba yavanyorera kune avo vachange vari mubishi rekusarudza vatambi vakashura mare ava. Aka ndiko kekutanga kubvira muna 2012 sarudzo iyi ichiitwa mitambo yese yegore yapera. Makore mazhinji sarudzo iyi inowanzosiya vamwe vachigunun'una zvekuti muongorori wezvemitambo yenhabvu vaAlexander Muchabaiwa vanoti vasarudzi ava vanofanira kusiyana nezvekutarisa vatambi vanobva kuzvikwata zvavo kana zvikwata zvavanofarira asi kuti vasarudze vatambi vakaita mashiripiti chaivo
kurudziro changu chanchiri chekuti vanhu vanosarura ava ngavasatarire timu dzavo dzavanosapota ngavaite zvinhu zvingori fei vatarire vanhu nematambiro avakaita zvinei kuti ndeyekuti timu ipi
vamuchabaiwa vanoti zvinooresa mwoyo kuvatambi vanenge vasiwa asi ivo vachiziva kuti vanokodzera kuve pakarenda yegore
zvinooresa mwoyo vatambi vamwe vakatamba zvakanaka gore rese vachidizevha then because vanhu vanenge vatarira maplayers ekutimu dzavo saka zviri demotivator vafana ava vari kusimuka vakatamba zvakanaka vachiti taachivha
muteveri weHarare City vapo mushambadope vanoti semaonero avo mutambi weFC Platinum Walter Musona ndiye akatamba kudarika vatambi vese zvekuti anofanira kuita superstar of the year
Walter Musona nematambiro aita gore rinerika anodeserve something
asi mutsigiri weCapes United vaInnocent Mushambi vanoti Leonard Sipa wechikwata chavo ndiye akanyanyorura tichitarisa makore ake ati wandei.
Ndina tsipa matambira ake neeji yake zviri kushamisa vanhu vakawanda. Taitofunga kuti aritaya izvozvo. Zvakutotishamisa kuti abva nekupe. Ndiye atobatira Capes kusvika pairi zvino. Ikakwanisa kutora league, I think his name will be recognized seriously.
Vamwe vatambi vari kunyanyotaurwa nezvavo vanosanganisira Steven Alimenda weDynamos, Prince Dube weHighlanders, Gift Mweti weHwange, Patson Jaure naLibert Chakuruma Vengezi Platinum Stars, Ronald Chinyengetere naMashao Mudewe veFC Platinum, pamwe naHard Life Zirepi naRonald Pfumbidzai veCapes United. Pfumbidzai anofunga kuti anokodzera kuve pavatambi gumi nemwe chete ava.
Ndoti pangu ndakaita. Yeah, I did my best.
Kunyange hazvo Soccer Star of the Year nevateveri vake vaviri pamwe nemurairidzi wegore rino vachasarudzwa musi uyu. Ava vachaziviswa kuruzhinji pamabiko achaitwa neve Delta Beverages, avo vanopa mari kupremier Soccer League. Dani Piri, uyo aitambira Chicken Inn gore rapera, ndiye ane mukombe uyu. Piri ave kutambira chikwata cheGolden Arrows kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mune imwe nyaya yemitambo, mutambi wetsiva nemukurumbira munyika Charles Manyuchi aramba mashoko ari kubuda ekuti acharasikirwa nebhande rake reWorld Boxing Council Silverweight nekuti haana kuridzivirira mukati memwedzi mitanhatu. Ngatinzwei hurukuro yaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Mashoko aya akarasika munzee dzangu nokuti zvizhinji zvatavanhu zvinotaurwa nevanhu handizvo zvinoitika. WBC is a big organization. Haingangomuka yakati Manyuchi hauchisina bhande. Ende anofanira kuziviswa hasi munhu weHerald kana kuti reporter. Anotanga kuziviswa ndimanager. Ende isusu hatina kutadza kudefenda belt, hatina kukonewa. Pane maruzi anoitwa in boxing. Anongomuka makusena akanyora mupepa kuti atorerwa bhandi. Komangwana akazodzwa kuti harina kutorwa nekuti bhandi rei ini ndinaro ndiri champion tatu. Ende ndakatosaina contract ndikunorwa kuSingapore muchaseven February. Aiti yakasanishaniwa neWBC. WBC haingaita benzi kuti ingasanishena ipari bhandi yakatora. Saka ndofunga nyaya yangu kuti vanhu vasina kuona vasina kwavakabva.
Asi panewo here zvingaita kuti zvisimudze hutsi hwenyaya iyoyi?
Ini mazvo apo ndoona kuti ndionapo pano anzwa kuti anonzi manager kana kuti rangu basa kungopinyambiri ndobimidza vanhu chete. Tero zvikanzi ratorwa mukuru bhandi havana kutora Charles Manyuchi. Vatora bhandi ini ndongorova chero anenge angoiswa mberi kwangu. Ndo basa rangu chero chero. Ndokwandine masters.
Saka mati muri kutarisira kurwa muna February. Muri kurwa nani?
Ndakatosaina contract. Zita racho baba ndingaradza kuverenga nokuti rakanyokwa nezvimwe vanhu. Meno ndikada kuti tsanangura ndingasekesa vaka. Asikarisa Sunday mail yae Sunday mail. Zvacho pari ipapo hamene kana magona kuverenga mibhozi sezvo ndakatadza imi. Ndakatosaina contract yekuti musi wa 17 February ndiendere kuSingapore. Ndichidatsurana nemunhu ari ikoko ndichinomurera kumusha kwake zvekare. Saka isu semaZimbabwe ndinofanira kusimudzirana kwete kudzirikisikana kwete kukufarira kuti munhu anzi bhandi ratorwa asina kurwa. Ndoda kuti ritorwe ndarova munhu kwete kutorwa kana kutorwa ndarohwa kwete kutorwa nekuti anzi maruzi.
Uyo angari mutambi wetsiva ane mukurumbira zvikuru munyika Charles Manyuchi achitaura ari parunhare iye naJonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanomisa urongwa hwavo hwekuda kupasisa nechimbi-chimbi mudare reparamende bhiri reReserve Bank Amendment Act, iro rinogadzirisa kushandiswa kwemari yemabond notes. Kunyange hazvo hurumende iri kuti mafuta edzimotokari azere munyika uye anokwanira nyika kusvika gore rinouya, vedzimotokari muchinoi vanoti vatotanga kushaya mafuta epeturu. Varwiri vekodzero dzevanhu votarisirwa kupiwa mubayiro nesangano reZim Rights mangwana. Mutambi wetsiwa nemukurumbira zvikuru Charles Manyuchi anoramba mashoko ekuti akaruza bande rake. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai munhau dzechindevele nantungamiri Nkomo weStudio 7.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 24 ngolwezi 2016 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ukwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes obesokukhangelelwe yiloba yisiphi isikhathi sokulakho ukudluliselwa phambili.
Ya mbone zeni kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge abakhona ama recount abakhona. Uma sikhumbula lo mnumzane uBush awine.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga.
Into eliyenzayo yikhonsithi umgabeli naliyamhlukumeza. Umuntu omdala elimeza khona kulokhu. Just check online ukuthi abantu bathini ngaye. He's a laughing stock and you're just making the president an embarrassment.
Sihlaziya ukukhethwa kukamongameli Mgabe oseleminyaka engamachumi ayithoba mnemunye lambili yokuzalwa ukuthi amele ibandla leZANU-PF kukhetho luka-2018. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usedetele emuva kudaba lokwethulwa kwemali yohlobo lwama-bond notes esithi sokuzamele aqale alandele umthetho ekwethuleni lolu daba edalele ephalamende. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Mangutka ubethe imali le iza kwethulwa yiloba yisiphi isikhathi kulinyanga. Usomlomo wetalele parlamente umnumzana Jacob Mudenda uhle wathi kusukela ngeviki ezayo ikomiti yebona ngezemali izaqala ukubhoda ngendawo zonke zelizwe iqoqa imbono kaZulu phezu kodaba lwemali le. Akwazakali ukuthi lokhu kuzathatha isikhathi eside okunganani andubana umthetho we-Reserve Bank Amendment Bill wethulwe etalele parlamente ngaphambilini kokusungulwa kwemali yama-bond notes. Umongameli Robert Mugabe uthi kumele ilizwe leZimbabwe lamanye amazwe asezwekazi le-Afrika aqinise ubudlelwano bawo lamazwe awe-Middle East afana le-Iran, i-Kuwait, i-Saudi Arabia lamanye ambalwa ukuze athuthuke ngemfanelo. Umgabe wethule umbiko lwedolobheni leMalabo kwele-Equatorial Guinea emhlanganweni we-Africa Arab Summit ophele izolo ntambama. Ubulembu bewebsite ye-African Union bubika ukuthi umgabe ukhulume etshengisa ukudana okumangalisayo ngokungathuthuki kwamazwe wonke la esithi kwenziwa yikuthi kawadonsi ndawonye. Uthe sesifikile isikhathi sokusebenzelana ndawonye ukwenzela ukuthi balwisane lamazwe angentshonalanga azama ukuthatha ukuthiyeneyo kwamazwe e-Afrika le-Middle East. umhlangano we-Africa Arab Summit uthethe isinqumo sokuthi kumele kuqedwe ubuyanga emazweni asathuthukayo njalo kulungiswe kuqedwe udlakela olwenziwa ngamalwa ecatshalo kunye okufanayo. Kambe leZimbabwe litholani phakathi kobudlelwano lobu ukuze sizwe lolu daba umnumzana Nkululeko Sibanda oyingcwethi kwezombusazwe uxoxelo Gibbs Dube weStudio 7.
Udubo lukhona ngalokuthi ilizwe leZimbabwe alilawo umkhonomi kumba alilakho elikuthengisayo okungadingwa ngamazwe lawa uMugabe awafaka phambili awe-Middle East efithi mhlawumbe ubudlelwano bakhe kumbe obeZimbabwe lalawa amazwe kungabe bulempumela enhle kweleZimbabwe, njalo amazwe wona lawo ngaphandle kwe-oil akulokunye angakuthengisela eZimbabwe kumbe angakuthenga kweleZimbabwe, okutshengisa ukuthi lobo yibudlelwano bephepha nje ukuthi kuthiwa umuntu njobe engelabangane uzathi loba ngoba namtholileyo sembiza umngane wakhe.
Kodwa nxa sikhangeleke siyabona ukuthi eleZimbabwe selihlale kakhulu lilobudlelwane le-Palestine, kuzobuya i-Iran, kuzobuya iKuwait lamanye afanayo. Awuboni ukuthi ke kungaqhubekela phambili njalo inxa yokugcina ukutshintshwana lezikhali into ezinjalo?
Ye, ubudlelwane bona kubezikhali yibo bulithwane mbone ngani bungatholakala kodwa izikhali ezikulamazwe besikhangele njalo ukuthi izikhali isikhali esuka kubo-Iran, izikhali esuka kuRussia njalo 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 izikhali sezindala njalo ezingela kusebenziseka kakhulu nxa kuyukuthi khangele kwezokuvikela ilizwe izikhali zokuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ebantwini nje jikelele kodwa zingelabo zingakho ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu nxa kuyukuthi ilizwe lisukela zithola lisekulisaneni lelinye ilizwe. Ngakho izikhali lezi ngibona ngani kufanele nxa kuyukuthi kuyabe zitholakele ngobudlelwane lobu kufanele sibe lokwesaba kakhulu ukuthi ziyabe zincedisa ekuhambelelweni abantu phansi abadinga ukukhululeka kwezombusazwe lakwezomkhonono.
Siyabona njalo ke umongameli bekhala kakhulu esithi amazwe entshonalanga azama ukuncindezela amazwe kuzwekazi le-Africa njalo lalawo ke akhona ngale ke e-Middle East. Ubona njani khonapho ngokukhala kwakhe?
Udaba olunjengaloyo olukhulunywa ngupresident Mugabe sibona nje ukuthi yikukhala okukapresident Mugabe okwansuku zonke ukuthi uzama ukuthi athi hhayi udlwangudlwangu lokungihlaliseki komkhono mokuseZimbabwe lokudube kwenza abantu beZimbabwe kubangelwa yikuthi amazwe la ngapha anjengabo-America labo-Europe athwalisa nzima amazwe afana lawe-Africa namazwe aseaku-Middle East.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe njalo ufundisa ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University kwelePhilithane. Iningi lesizalwane seZimbabwe elihlala kweleBotswana lithi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukuluzwa kulelo lizwe kulokuphindela ekhaya, kubika uMartin Gwenya.
IBotswana enyangeni esanda kudlula iqhubeka isibalo khuni ebantwini bokuza, iningi labo lingabe leZimbabwe kuguqala labo abangena kulelo lizwe okungekho emthethweni kusukela ukuma emngceleni okwamahole amade belinde ukuthola usizo kusiya kudutshulweni kanye lokubhaxabulwa ngemvubu abeZimbabwe bayala bethululeka ngobuningi. Omunye oyisizalwane seZimbabwe umzana Elias Ndlovu uthi akula ngenye indlela ngaphandle kokumelana lokuhlukunyezwa kulokuhlalela indlala ekhaya.
Akunzima, iBotswana kuyachaywa sibili kodwa asila plan asilacebo singalenza. Sizala lokho esibuya khona ngapha ngoba impilo ekhaya sinzima ngapha amaTswana laba sihlukumeza kodwa asila plan singayenza kumele sibeke sikhonywa sibuya khona lapha.
Umngane wakhe uTrust Nkomo laye uthi akula muntu ongahlala ekhaya isimo sisibi kangaka ngakho babona kungcono ukuthi bengene eBotswana bezophanda noma nje kungayisiyo iKenani.
Njengoba libona ukuthi lati sesicrossile saza kweleBotswana regardless of ukuthi ama conditions angkhona nganika kho right for ukusebenza but akula ngenye indlela sozama ukuthi lati sithole khona konke singakuthola than ukube silokho esimele lokho kuseZimbabwe ongela hope at the moment.
iBotswana ungathi isivuke ipova kwabeZimbabwe. Lokho umongameli Ian Khama Soretse Khama watshela umongameli Robert Mugabe ukuthi ayihlike ehlalweni ngoba iminyaka isihambile ngompandula lonyaka. Amaphepha okusebenza abanye beZimbabwe aseyesuliwe, kukanti abangena elizweni ongekho emthethweni bagijinyiswa amapholisa njalo nje kulababili abadutshulwe enyangeni ezimbili ezisanda kwedlula. Abanye babhaqabulwa ngemvubu kanti ngawesinye isandla abanye babuyiselwa ekhaya bengakatholi inhlawulo yabo betshiya emuva impahla abayithengileyo. Kodwa lokho kukhanya kungayithusi iningi elizimiseleyo ukuqhubeka liqhubeka umdrama kobana lizodinga noma zimvuthu zikaLazaro eBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona ngeleBotswana.
Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Lokho kubangelwa ikuphuma kwenani labantu abavotayo okutshengisa ukuba umnumzana Trump wanqotshwa ngamavoti edlula izigidi ezimbili kodwa wakhethwa ukuba ngumongameli. Ngoba phansi kwesekelo sombuso, uTrump wathola izigaba ezibizwa ngokuthi i-Electoral College eziningi kulonkosikazi Hillary Clinton oyemela ibandla lama-Democrats. UMike Wobe weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona zani lokuthi abaTrump abantu abaningi babengakukhangelelanga ukuthi kuzaba khona. Kodwa kula bantu abanjengoBen Carson abaziwayo emhlabeni jikelele. Bona zani abantu abanjalo bekhethele ngokuyakwazi ukuthi yini ingxenye ngalabo ucingo bokuthi abuse ilizwe. Kodwa waphinda wakhetha njalo abanye abacabanga njengaye abatshengisa ubandlululo ebantwini abangaso bantu abamhlophe.
Insuku ezimbalwa ezadlula umnumzane Chris Kobach osebenza lo Trump wenze iphutha ebonisa abezindaba amacebo kaTrump ukuxosha abantu abaphuma kwamanyamazo. Izizalwane zeMelika zingathemba umuntu okhetha abantu abayenza amaphutha afana nalawa la.
Bonezani ukhetho kaTrump ngokwakhe njengomongameli kwethusa abantu abaningi. Ingakho akumangalisi ukuthi labanye abakhethileyo lalokhu besenza amaphutha. Akusizimangalise ngoba abantu nxa benze iphutha ekukhetheni laba abakhethileyo labazenza iphutha elikhulu ngoba vele okhethiweyo labe liphutha vele ekuqaliseni.
Abo Dr. Barbara Simmons ongumeleki ngase-US Election Assistance Commission bashilo bathi bajabuliswa labantu abakhalela ukuba lakusha kwamavoti kundawo ezifana laseMichigan. Amathuba okuthi lokho kungayenzeka ame kanjani?
Ya mbona zeni kuma systems lapho kule democracy khona ama challenge abakhona ama recount abakhona. Uma sikhumbula lo mnumzana uBush awine kwaba nabanye abayekhala ukuthi ukhethelwa ngifana zana luhambe kuhle. So asonto enja kwele Melika into ehlala isenzakala uma kusiba lo khetho.
Kodwa ukuba lakusha kungangenzeka impumelo ingathi unkosikazi Clinton uthola amavoti amaningi ukudlula uTrump. Yini yezenzekala ngemva kwalokho?
Mona zanike kokuhamba ngemajini yangkhona ngoba kule margin of error kule silinganiso esivunywayo ukuthi ngakuphambaniseka sibili kungaphanjaniswa ngenani engaka. Kodwa ukuphambaniseka kwangkhona kwamavoti uma kukhulu ikho kungaba khona enxeyeni.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Ulife Talk kulamhlanje kuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana abasakhulayo abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umongameli Barack Obama uMelika kanye loSanda Khetho ukuthatha isikhundla sakhe ngomnyaka ozayo umnumzana Donald Trump namhla babonge izizalwane zeMelika ngelanga leThanksgiving kumbiko oyethulwe kumabonakude. Kule mbiko ethi kulabasekeli beBiafra abedlula ikhulu lengxenye ababulawe ngamasotsha kwele Nigeria. Lilalele umsakazo wenu umsakazo we Studio 7 olethulela indaba ezimqotho njalo eziqondileyo ngeZimbabwe. Abasekeli bebandla leZANU-PF esigabeni zehlukeneyo zelizwe baphithekile ngokutshengisa mgceke usekelo lwabo kumongameli Robert Mugabe, yena asebemkhethe ukuthi amele leli bandla kukhetho luka-2018. Lokhu kwenziwa ngaphambilini komhlangano omkhulu weconference eZANU-PF oza kwenziwa ngenyanga ezayo kusukela mhlaka-13 kusiya kumhlaka-17. Ngakwelinye icele, inengi elingayisilo labanye balandela uMugabe liyamangala ukuthi kanti vele abeZANU-PF bacabangani nxa bezabe belokhu bekhetha umuntu osesigugele kulesi sikhundla. Kabala na omunye ongathatha lesi sikhundla. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 unxuse uDokotela Shepherd Mpofu ongumqeqeshi ye-coalition leWits University kwele South Africa le siphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Umpofu usungule lingxoxo.
Mina mbona ngani iZANU-PF esikwenza kwamanje asikuthi sebehlukumeza ilizwe, sebehlukumeza uMugabe. UMugabe usezikhulele, mbona sekumele ayihlale phansi labazukulu banje. Ubona selomntwana manje uMugabe sekumele ahlala lomzukulu phansi azidlele i-retirement yakhe kuhle, engadistetshwa izinto eziningi lezi. So angazi ukuthi uMugabe for the past almost 40 years iZANU-PF sifuna kwenze kuyini okusho angakakwenzi. So for me really iZANU-PF kumele ngabe ngakuhloniphi bona, at least bahloniphi ilizwe lonke basinike omunye umongameli.
Babachuma uthinike ngalokho.
Okokuqala mina ngibona nganti into leyi ekhethwa kwabomongameli ukhetha kwabantu abamelela ama-party yinto eyendlini phakathi engathi ngesilungu internal affairs. Nxa ukhangele ngendlela enjalo usuka umangale ukuthi kanti abantu kungenxa yani befuna ukungenela ukuthi kona iZANU-PF ikhethe njani njalo ikhethe ubani ekukhokeleni inhlanganiso yayo. Kukanti-ke ngendlela epheleleyo amabandla wonke jikelela atshiyeneyo alamalungelo wodwa njalo amalungelo avikeleneyo ukuthi na azikhethele abakhokheli babo. Loku kukhuluma even bakhangele MDCT balelungelo lokukhetha uTsvangirai ever since yafumayo ngo-2016 baloku bekhetha yena uTsvangirai nguye olokhu ebusa laphana. So mina ngibona ngantu okwenziwa iZANU-PF akukho phandle komthetho and akusonto omile imangalo somuntu okwe-age lanithina phela asobe unkulunkulu esezingakhuma nendaba zama-age asibekeleni ngoba unkulunkulu ngiyo okudecidayo.
Nge ngubamba umlomo Golide, ngiyakuzwa okutshoyo ukuthi okwenzakale kuZANU-PF izinto zasendlini abaphandle bengazingenela ngithi
ye utsho njalo.
Mina Golide awazi ukuthi ngingiwaliphi ibandla, uyabona iproblem olayo. Awazi ngiwaliphi, but besides that i-problem esinayo eZimbabwe yikuthi iZANU-PF ama-election liyatshontsha, asivumelaneni lapho ama-election liyatshontsha.
kubhalothi ukuthi ngiyozasithungamela from 2018 kusiya phambili. Siyakwazi ukuthi iZANU-PF iza ngqoba kuma-election, but singaba nomgabe na as umongameli welizwe. Umgabe seyenzile iphathi yakhe, and iphathi yakhe sonke siyayazi sebhidlizile ilizwe. Akula nto esingathi umgabe uyenzile esingazigqukhumeza ngayo njengamaZimbabwe. Even i-education system yeZimbabwe isiphansi, ezempilakahle sokuphansi, everything is just in a mess. Angithi so thina sikwesabayo ukuthi singaqhubeka sinomgabe. Sifuna even from kuZANU-PF khonapho lisinike umongameli o-innovative, umongameli osesemncane olama-ideas azaqhubekeza isizwe phambili. Umgabe even ukuthi ahambe just a few days ago sibone eku-summit leyani sehluleka lokuhamba, engani vele u-absent minded, ingqondo azisekho, azisahlangananga kuhle kuwe. So into eliyenzayo yikho sithi umgabe lina liyamhlukumeza. Umuntu omdala elimeza khona khonokho, just check online ukuthi abantu bathini ngaye. Is a laughing stock, angithi. You're just making the president an embarrassment, firstly. And secondly, eZimbabwe seliyibulele njengeZANU-PF. At least ngikho sithi nxa lingazinuka amakhwapha lithi sesenze kabi madoda, asidinge nini umuntu omutsha ongayenelisi ukuthi anjani abuye lama-ideas afresh azoqhubekela isizwe phambili. But as it is, uNkulunkulu abe lomusa kithi, asihawukele sibili.
Chuma.
Yebo.
Uthinike ngalokho. Laloba zingezomdeni, kodwa ke phela alike lizame ukuthi lisikethele umuntu osengani usesemutsha.
Right. Okokuqala okumele abantu bekuzise ukuthi kona udokotela nxa ekhuluma esho njalo ukuthi kona ngathi phose kayazi into ayitshoyo, ngoba nxa esithi ZANU-PF ilizwe angazi ukuthatha ngabi njalo utshoni. Utshengisa ukuthi ngumuntu vele ohlalele phambi kwelizwe njengoba usithi useGoli khona le, ngakwazi ukwenzekala lapha eZimbabwe ukuthi kona ayisiyo ZANU-PF ebuleli ilizwe leli. Ilizwe
leliungabambi
umlomo, mana ungabambi umlomo. Ngithe mina ilizwe libuleleodokotela abaphuma phambi kuza ilizwe
labongabe
ilizwe labo balithanda, ngabe babuya sifaka amakhanda ndawonye sibone, ngoba kuyakhanya into na
umuntuphofu akume kancane. Sike sinike uchuma ithu
angeke ngaqhubeka ngikhuluma lolomuntu oyalayo into asebeyenzile.
Hayi mana mbijani
ula mina ukuthi
angiqale
ezimbabweni
ukukhuluma phela ehlelweni, ngoba uhlelo omunye nomunye uyaphisa khase ngakhulume la ulalele funda ukulalela khona obiko ukulalela izwi lo kunesinga lokulalela lalela sikile uthi khona phenduka ekhaya silungise izinto zekhaya, ungakhuluma ukuphandle khona le eGoli uthikani khona ngalo, buya lapha silungise iZimbabwe ngeyethu ngeyakho la unjalo. So kumele ubuye lapha sifondelane amakhiwa abasihlalo senzima bathwalela ukubhulo bavale into zonke bakhiye into zonke sikufuna lapha ekhaya ukuthi silungise iZimbabwe yethu, not uphandlekane phandlekala kuze kusincede kanti.
Umnumzana Joseph Chuma ngumeli wephelandaba mpophoma edalela ephalamende njalo lilunga leZANU-PF, obexoxa endawonye lo Dr. Shepherd Mpofu, umqeqeshi yekolishini leWits University kwele South Africa. Bebelo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Amadamu atholisa idolobha lakoBulawayo amanzi asewomile njalo ikhansili yaleli dolobho sikhuthaze uhulumende ukuthi aqede ukwakha idamu leGwayishangane ukuze udubo lwamanzi lolu luqedwe kokuphela. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma lomsakazo weStudio 7 edamu leMtshabezi lamuhla, ngemva kokubhoda labonozindaba kunye lamakhansila kumadamu atholisa uBulawayo amanzi, umanjinela wekhansili yakoBulawayo umnumzana Simela Dube ukhuthaze uZulu ukuba alondoloze amanzi ukuze amanzi akhona abaqhube okwamalanga ambalwa kukhanyelelwe ukuna kwezulu.
And that means amadams esesilawo are not sufficient to meet i-demand. So the ultimate solution is Kwaishangana. But in the meantime, the council is actually putting funding on the expansion of the Nyamandlovu Ekof project, where council is investing almost about 4 million.
Udube ungezelele ethi, olunye uhlupho ababhekane lalo, ngolokuthi inkampani etholisa uZulu amandla kagetsi, ilakho ukubacitshela amandla la mahlayana, okudala ukuba behluleke ukudonsa amanzi asuka emadamu, kumbe lapho abawagcina khona.
Lifeline kaBulawayo, I'm sure sonke siyayazi iGwayishangane Dam. That's the ultimate project that is required to meet its demand. Ngoba as we stand now, its demand is at 124-130 thereabout. But it's suppressed because of economic decline that is there also within the city. At peak, we used to consume 150 megaliters of water per day. So that has been suppressed to almost an average 125.
Omunye njalo umanjinela wekhansili uMessi Ncube uchaze ukuba isilinganiso samanzi siphansi kakhulu njalo sebelinde ukuba izulu line kahle.
I-28% naleyo izulu lingayeli kuna ingasipusha kuyafika ngo-June, July. But kuyabe sekukhona apho ukuthi kebe sokusela i-one dam yena le idamu lolilodwa li-insisi. Idamu yena le vele ifika ku iyabe singama-40% but amanzi akhona silodwa ukuthi asikwanisi ukuwathatha wonke ngoba ipipeline yakhona incane kakhulu ukuthi sithathe amanzi kunalawo. So kuyabe sokungani vele akusela amanzi ngoba kathe siyakwanisa ukuthatha about 40 megaliters from the dam. Idemand yedolobho i-more than what that, which is about 100 kathesi.
Omele umabhalane wedolobho utown clerk wakoBulawayo uMackenzie Moyo uchaze ukuba isimo samadamu sibi kakhulu, uZulu kumele alondoloze amanzi.
Amadamu lana esedlulekiwe ubonele ukuthi incema kakusela lutho. Imzingwane layo vele iseselela amanzi amalutshwana kakhulu, but sizadlula khona namhlanje khona ngale. Njengoba ubondela khona lapha eMtshabezi, amanzi asephansi kakhulu. Kodwa sibona ngathi angasilasta for another 1 year nxa lingananga izulu. Inkinga singaba nayo ke sokusiza after 1 year ukuthi ikho lapho esingaba le problem enkulu kakhulu.
Ukhansila wenketha kuward 25 uMzamo Dube uchaze ukuba isimo samanzi sibi kakhulu njalo ucele ukuba izakhamizi zibe lokuzwisisa uma ikhansili igavuna amanzi.
Sipho samanzi bakithi sibi kakhulu. Sibi kakhulu ukuthi laba sokudingakala uNkulunkulu ukuthi izulukile. Ngoba nxa sikhangele idamu laleli siyithembele eMtshabezi, hhayi akusayikho okuthabisayo. Ayehla. So sicela ukuthi izakhamizi zokuzwisisa.
Ukusilela kwamanzi kuqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo. Abantu sebephila ngokukha amanzi ezikotshweni zekhansili eziduze lemizi yabo ngoba impompi zamanzi sezihlala zivalwe okwamalanga amathathu ngeviki. Amadamu awome qha, awala manzi, izifuyo lenyamazana sezinatha udaka esigabeni semaNdebeleni jikelele esibalisa lakoBulawayo. Ngimele iStudio 7 ngisedamu leMtshabezi, nginguNompumelelo Moyo.
Mtokazi sesifike komlindo yaqina emaphethelweni kodwa singakehlukani sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Ukwethulwa kwemali yohlobo lwamabond notes obesokukhangelelwe iloba isiphi isikhathi kulinyanga sokudluliselwe phambili. Impumela yokhetho lokudinga umongameli weMelika isiphikiswa ngabathi kulobufakazi bokuthi umnumzana Donald Trump engaba enganqobanga. Sihlaziye udaba lokukhethwa kukamongameli Robert Mugabe ngabe bandla lakhe elizanu PF ukuba alimele leli bandla kukhetho lukamongameli ngo-2018. kwaneleke okwalamhlanje olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontungameli Nkomo. Kodwa lingayikatshana salani kuhlelo lweStudio 7 Live Talk kwa Women's Roundtable. Lilo mavela zimhlanganya uyelo Praxedis Jeremiah. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu muririmi rweshona.